Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitsepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vateereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wechishanu chikumi 7 2019 nguva dzava 7 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vashanu vari kupomerwa mhosva yekuronga zvekupindigura hurumende vapiwa nedare mukana wekubhadhara churu chemadhora emaRTGS pamunhu semari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vanotarisira kuti nyika inenge yave nemari yayo gore rino risati rapera. Mutumbi wemurume akapfurwa akafa mwedzi wapera watadza kutakurwa nhasi kuitira kuti unoradzikwa nepamusana pekushayikwa kwemafuta ekufambisa dzimotokari. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo shanu dzinorwira kodzero dzevanhu dzakasungwa mwedzi wapera dzichipomerwa mhosva yekuronga zvekupidigura hurumende yava Emerson Mnangagwa mushure mekupinda musangano wezvekodzero dzevanhu kuMaldives dzapiwa nedare repamusoro mukana wekubhadhara churu chemaRTGS dollars pamunhu semari yechibatiso kuitira kuti dzitongwe dzichibva kumba. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vashitura mutongo wavo pachikumbiro chakasvitswa nevasungwa ava vanoti vatatenda mombeyarara vesangano reCitizens Manifesto vaGeorge Makoni vesangano reCenter for Community Development in Zimbabwe vanyasha Frank Mpahlo vesangano reAmnesty International Zimbabwe vagamuchirai mukura vesangano reCommunity Tolerance and Development pamwe namuzvare Farirai Gumbo Nzvanda vesangano reRosaria Trust mutongi wedare vatawanda chitapi vabvumburudza nyaya yehurumende vachiti hurumende inofanira kuchengetedza kodzero dzevanhu zvikuru sei mapurisa paanosunga vanhu vachitapi vashora mapurisa nekupamba makombiyuta nembozha nhare dzevasungwa isina magwaro anovabvumidza kuita izvi uye nekutadza kuudza vasungwa chikonzero chekuvasunga panguva yavakasungwa sezvinotaurwa nebumbiro remitemo. Mutongi ati kunyange hazvo vasungwa vasina kukumbira dare kuti riture kuti masungirwo avakaitwa ari kunze kwemitemo vasungwa vane mukana wekuendesa hurumende kumatare kuti varipwe. Vachitapi vati vasungwa ava vabhadhare churu chimwe chete chemaRTGS pamunhu wega wega semari yechibatiso uye kuti vagare pakero dzavakanyoresa kudare pamwe nekuzvipira kumapurisa ari pedyo nekero dzavakanyoresa kudare. Vachitapi vatiwo hapana humbo hungavhiringidzwe nevasungwa sezvo vakatorerwa mbozha nhare dzavo pamwe nemakombiyuta panguva yavakasungwa sezvo zvinhu izvi zviri mumaoko ehurumende zvaturwa nedare zvatsinhirwa nerimwe remagweta ari kumirira vasungwa ava vaJeremiah Bhamu.
Makondishenzi apiwa ndeyekuti mumwe nemumwe wavo abhadhare machuru chamadhora emuno muZimbabwe mumwe nemumwe wavo agare pakero yaakapa kumapurisa kundopashanga achigara zvakare vasavhiringidze vafakazi vachauya kuzonzwa nyaya iyi kana kuvhiringidza umbowo huchazoturikwa pamberi pedare.
Vabhamu vati vafara zvikuru nemukana wapiwa vasungwa ava kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Mukuru wesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights Amai Rose Hanzi vati vafara nezvaturwa nedare panyaya yekuchengetedza kodzero dzevanhu vakati mapurisa anofanira kuona kuti atevedzerawo zviri mubumbiro remitemo mukuita basa rawo. Zvichakadai chikumbiro chevamwe varwiri vekodzero dzevanhu vaviri avo vanoti muzvare Stabile Dewa naamai Rita Nyampinga avo vari kupomerwa mhosva imwe cheteyo chekuti vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso chakatarisirwa kunzwikwa nemuvhuro mudare repamusoro. Hurumende inoti vasungwa vese ava vakapinda musangano kuMaldives wakarongwa nerimwe sangano rekuSerbia rinorwira kodzero dzevanhu rinodaidzwa kuti Center for Applied Nonviolent Action and Strategies. Kwainoti vasungwa ava vakadzidziswa zvekupandukira hurumende vashandisa futi diki nzira dzekutiza nadzo kusungwa munguva yekuratidzira pamwe nekuita zvechitororo. Asi vasungwa ava vanoti havana mhosva yavakapara vachiti musangano wavakapinda waive wakanangana nekurwira kodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti vanotarisira kuti nyika inge yave nedhora remuZimbabwe gore rino risati rapera. VaMnangagwa vataura mashoko aya apo vange vachibatsira mukuchenesa nzvimbo yeSouthly muHarare. Vatiwo hurumende yagadzira zvirongwa zvichaita kuti Zimbabwe ive nemari yayo nekuti nyika haingabudiriri kana ichishandisa mari yekune dzimwe nyika. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vari mukuru weLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vati izvi hazvisi kuzoitika gore rino nekuti pane zvizhinji zvinofanira kuitwa Zimbabwe isati yaparura mari yayo itsva. Dr. Kanyenze vaudza tanonoka wande weStudio 7 kuti vanhu havana chivimbo nemabhanga uye nehurumende nekuti Zimbabwe payakamboita mari yayo vanhu vakarasikirwa nemari dzavo.
Hurumende yakasowimbisa vanhu kuti havaunzi mari yemuZimbabwe kusvikira upfumi hwenyika hwagadzikana. Zvakare muchayeuka kuti vana vemuZimbabwe vanoshushikana chose mukangotaura nenyaya yemari yemuno, nokuti mari yemuno inonetsa, nokuti nguva dza2007-2008 vanhu vakarasikirwa nemari dzavo dzakawanda chose. Saka naizvozvo hapana kuvimbikana nemari yemuno muZimbabwe. Vanhu vemuno havavimbi nemabhanga, havavimbi zvakare nekuda kwekutaurwa kwenyaya iyi, nokuti zvinovarangaridza zvakaitika muna 2007-2008. Ndosaka hurumende yanga ichitaura kuti haiunzi mari yemuZimbabwe vasati vanyatsogadzirisa zvinhu pawane kuvimbika nemabhanga.
Iko kugadzirira kuti pauye mari yemuZimbabwe kungatora nguva yakadini?
Inoenderana nokugona kugadzirisa mamiriro eupfumi hwenyika isu pachedu. Tikagona kukurumidza kuunganidza mari yatachitaura iyayi inodzikamisa mari iyoyo inonzi muchirungu foreign exchange reserves, ndo zvinofanira kunge zvichiita, ndo zvinoratidza kuti magadzirira kuti mugashire mari yemuZimbabwe. Zvakare zvinofanira kunge zvichienderana nokubata kuti vanhu vemuZimbabwe vange vaine vimbiso nemari yavo yemuZimbabwe. Saka zvinotoda kuti tiite zvinhu zvinopa vimbiso kunu vanhu kuti mari yavo inenge yakachengeteka kana tichishandisa maZimbabwe dola. Hatichadzokeri zvakare kwatanga tichingoita kuya kungotsvinda mari pamari yacho isina kutsigirwa nechinhu. Saka zvinotoda kuti mutange mataurirana nevanhu, mutange maita inonzi muchirungu nation building measures, zvinhu zvinodiwa kuti vanhu vave nevimbo, vave netarisiro yekuti mari iyi imari ingashandiswe, imari ingaite kuti vachengeteze pfuma yavo mairi. Pari zvino hapana vimbiso iyoyo.
Avo vanga vari mukuru weLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vachitaura vari parunare muHarare natanonoka wande weStudio 7. Nyaya yekudzimwa-dzimwa kwemagetsi ichamboenderera mberi sezvo musangano pakati pehurumende yeZimbabwe neSouth Africa panyaya yekuti Zimbabwe ikwereteswe mamwe magetsi nenyika iyi, uyo wange uchifanira kuitwa svondo rino wambomiswa sezvo kwave negurukota idzva rezvemhando dzemoto kuSouth Africa, iro rati rinoda kanguva kekumbofema. VaGwede Mantashe ndivo vave gurukota rezviwanikwa nemhando dzemoto kuSouth Africa. ZESA ine chikwereti kuMozambique neSouth Africa chinosvika mamiriyoni makumi masere emadhora. Reserve Bank of Zimbabwe inonzi iri kuedza kubatsira ZESA kuti ibhadhare imwe mari pachikwereti chemamiriyoni makumi matatu nematatu emadhora kuEscom. Eskom yave nemakore ichitadza kubhadharwa mari inosvika mamiriyoni makumi matatu aya nezesa, izvo zvakapa kuti imire kutengesera Zimbabwe mamwe magetsi. Ukuwo kambani yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company iri pasi pezesa inotiwo makurukota ehurumende, makanzuru, mapazi ehurumende nevanhuwo zvavo vane chikwereti chakakurisa kuzesa chave kutadza kuti zesa iwane mari yekutenga mamwe magetsi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi.
Chokwadi, famba nemisangano tantine timu angaichi fanwa wanasangana newe Eskom kuti titaure nyaya dzekuti tibhadhare. Pazoita chikumbiro chokuti timbomira mukuzeya kuti kwakanga kune maelections manje manje kuna Minister Mnyowani, saka kuti timbomupa mukana amboonaona kuti Minister yakamira sei kumbozeya wonyaya yedu. Tozoita kuti maofficials vasangane vagotaura.
Asika pane chikwereti changa chiripo, Zimbabwe ine mari yairi kubhadhara here kana kuti muri kuda kuti mutaurirane mutsvage chimwe chikwereti? Zviri kufamba sei?
Nyaya dzekugadzirwa kwemasimba emagetsi, nyika dzinotyidzana. Mugarira kuti tenge tichikumbirana tichimbokweretesrana tichitengeserana. Saka pane mari yatofanira kuti tibhadhare. Ndozvatoda kuti vanoona kutauriranawo nemamwe maarrangements ekuti tingarambe tichibatsirana sei.
Chimwe chichemo chaimbenge chiri kuzesa makore apfuura aya musati mava gurukota rezvemhando dzemoto changa chiri chekuti icho dzimwe nguva vamwe vakuru vakuru muhurumende kusanganisa makurukota ehurumende vanga vasiri kubhadhara mari kuzesa. Zviri kufamba sei panyaya iyoyo?
Zesa inacho chikwereti chihombe. Chikwereti ndeche 1.2 billion. Nyange chakati makurukota ose ane chikwereti che 5 million. Zveshuva shuva vangaite chikwereti chinosvika here 1.2 billion? Handizvo. Zvikwereti zviripo zvihombe zvemalocal authority, mamwewo madepartments egovernment dzakasiyana siyana neruzhinjiwo rwevanhu. Saka chikumbiro kuti tese tibhadhare mari dzedu kuti vatambe tine magetsi.
Gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vachitaura vari parunare muHarare. Mutumbi wemurume akapfurwa akafa kuminda yemangoda mwedzi wapera watadza kutakurwa nhasi kuitira kuti unoradzikwa mangwana kumusha kwake kubwera nepamusana pekushayikwa kwemafuta ekufambisa dzimotokari. Mutumbi wava Terence Masendeke, uyo waongororwa nhasi nachiremba akasarudzwa nemhuri yavo, wanga uchifanira kutakurwa nhasi nemapurisa asi izvakona sezvo mafuta anzi ari kunetsa kuwana. Mutauriri wemhuri yemufi uye vari baba mudiki vake vaRichard Masendeke vanoti ongororo yaitwa yaburitsa pachena kuti mwana wavo akapfuurwa nemabara epfuti. VaMasendeke vanotiwo vanga vaudzwa kuti mapurisa achatakura mutumbi wake kuitira kuti unoradzikwa asi kusvika pari zvino hapana chati chaitika. Ngatinzwei hurukuro yavaita naRay Choto weStudio 7.
Hongu kwazobudirira nhasi kwaitwa kukaburitsa pachena kuti akafa nekupfurwa.
Vari kuti akapfurwa zvakadii paongororo yaburitswa?
Paongororo yakaitwa iri kuratidza kuti akapfurwa vandingati muchirungu at least two times.
Mabaraya angari panhengo ipi chaiye pamiri payaonekwa nanachiremba vaongorora mutumbi wemwana?
Mabara akaburitswa, rimwe rakaburitswa pagumbo, maviri anonzi akaburitswa pachipfuva pamoyo.
Saka urongwa hwokuradzikwa kwemutumbi wemwana hwakamira sei?
Urongwa anga achifanira kuti anoradzikwa mangwana, tinokwatire kuti anoradzikwa mangwana, asi hurumende yakamuunza kuno kuparire nyatwa vanga vachipa chikonzero chekuti havachina fuel yekuti adzokere ikoko. Saka semhuri pari zvino hatizive kuti vanoiwana nguvai, asi vamwe vanhu vatodzika kutofanira kutonochera guva racho kumusha.
Vakuudzai kuti vachange vachitakura mutumbi wemwana ndiani chaizvo?
Mapurisa.
vachiti varuda kunouendesa kumusha.
Wanga uchinzi kunopa necondition yao ya wava hautakodzeri kudzokera uchinopinda zvekare mumochari nekuti waipa wakutongonanga kutonoradzikwa sikei.
Tambotaura naminista kana kuti gurukota rinoona nezvemukati rinova gurukota rinoona nezvemapurisa. Vari kuti izvo mhuri yekwamasendeke haina kumbofa yakasvika kwavari nechichemo ichi. Mungati tsananguro zvakamira sei?
Munogona kutevedza kumatare mugowana nyaya iriko kumatare yakatopinda ndosaka nhasi kwazokwanisa kuitwa pathology na second doctor wesemi ndosaka zvabudirira nekuti havaigona kungoenda vasina mvumo yekubva kutare.
Munyaya iri mumatare iyi makaisawo here zita raminista wehome affairs vake nematema?
Ndinotenda zvikuru kwazvo kuti mumapepa akafailiwa zvirimo zvese vakuru vemapurisa ndo vakanga vachitova imomo semarespondent inini ndiri applicant.
Hurumende ikakundikana kubatsirai nhasi tikutoona kuti nguva yatopfuura yevamasendeke muchatora matanho api?
Tinotarisira kuti havangakundikani nekuti ndipo patatarisira ipapo pa24 days dzose dzapfuura idzi taexhausta kana kutapedza zvose zvakanga tiinazvo mukumhanyamhanya kuti mutendiitwe zvaungaitwa tikwanise kuradzika. Saka ivo ndivanga vaine responsibility yekungonoudzorera kumanika lane sezvazvinofanira kuva nekuuya kwavakaita nawo.
Saka mutumbi wemufi uyu uri kunovigirwa kupi chaiko?
Uri kunovigirwa kubwuyera kwanyashanu kwajori.
Mutauriri wemhuri yekwamasendeke uye vari baba mudiki vemufi vaRichard Masendeke vachitaura vari parunare muHarare naRichoto westudio 7. Studio 7 aina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati kuti tinzwe kuti mutumbi wemufi uchatakurwa rini sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Asi mamwe mapurisa ari kuziva zviri kuitika anoti ichokwadi kuti dambudziko remafuta ekufambisa dzimotokari ndiro ramisa zvinhu zvose. Mapurisa aya anotiwo amirira kunzwawo kubva kuvakuru vavo kuti nyaya iyi yofambiswa sei. Ukuwo gurukota rezvemukati menyika vaKane Matema vaudza Studio 7 kuti bazi ravo richaita zvose zvinenge zvanzi nedare zviitwe. Paramende nhasi yapedza kunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri rekuumba bazi richabatsira vemabhizimisi kusima mari dzavo munyika reZimbabwe Investment and Development Agency Bill. Veruzhinji vachiti bazi iri rinofanira kupa mikana yakafanana kune vemabhizimisi vemuno nekunze, pamwe nekuti makambani ese ekunze anofanira kupa zvimwe zvikamu zvavo kuzvizvarwa zvemuZimbabwe. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vanhu vakapinda mimisangano yange yakarongwa nemakomiti eparamende anoona nezvemabhizimisi nemaindustry pamwe nekuzvidzana nedzimwe nyika mumatunhu akawanda munyika vakati zvakakosha kuti pave nebazi rehurumende reZimbabwe Investment and Development Agency kana kuti ZIDA. Asi vanoti bazi iri harifaniri kuve pasi pemakurukota ehurumende vachiti ane uori uye ndiwo anotadzisa vekunze kuzosima mari yavo munyika. Vakatiwo zvakakosha kuti vanoshanda mubazi iri varemekedze vano kuzosima mari munyika vachiti pari zvino vashandi vazhinji vehurumende nebazi reZimbabwe Investment Center vanobata vemabhizimisi neseri kweruoko zvinoita kuti vapedzisere vaenda kune dzimwe nyika. Vamwe vakapinda mumusangano wemuHarare vaPaddington Japa vesangano reZimbabwe Confederation of Equal Opportunities vanoti ZIDA inofanirawo kupa mukana wakaenzana kune vemabhizimisi vemuno vachiti zviri kuitwa nehurumende zvekuti Zimbabwe is open for business zvinenge zvinokurudzira vekunze chete.
Hakuna zvakadaro kana president wedu tikuti zvavakaita ndofunga aiwa apa hazvinyatsofambe zvakanaka, but sokuti isusu tikapa 100% ko isusu semaZimbabwenzi tikawana chii? Nyika ino ndofunga muri kuona nyika yapera nekumainwa nevari kumaina, mainvestors ari kumaina, vari kusiya mazikomba kwese, havasi kuvhara mazikomba asi vane mari yekuvhara makomba aya. Saka mombe dzedu hadzisina pekufura, ivhu redu riri kuparadzwa pasina pekurima nemamining activities. Saka tiri kuti kwete nyaya 100% haiite.
vajapa japa vanoti makambani anochera zvicherwa zvikurusei anobva kuChina ari kuparadza nharaunda dzaanoshandira. Vanogara munharaunda idzi vasina chavanowana. Vanoti nekuda kwaizvozvo panofanira kuva nemubatanidzwa nemakambani aya kuti vanhu vemuno vabatsirikane kubva pazviwanikwa zvemuno.
Tati kuti isusu pane aroda kuya kuzoita mining muZimbabwe, percentage tikuda 51 for foreign investor, then 49 for a local investor. Kana yakadaro yakanaka here?
Muzvina bhizimisi Philip Chabata vanoti zvakakosha kuti vanhu vemuno vapiwo zvimwe zvikamu zvemakambani ekunze anenge auya kuzoshandira muno kuti vasarambe vari vashandi chete.
Tipewo zvekuti tisarona zvo zvekuti tione kuti kana tiri vanhu tiri paarea pedu vanhu vakazomaina ipapo tinoziva kuti havakaya kuzotinobvuma kuti vanhu vamaine tiruze iyeiyo takachimboori iri kurima iwachimaina tichibenefita from kuti zvivigwa ipapo kuti kuti maina anobva auya nesimba rekuti inini ndebvandashayachi
vange vachitungamira chimwe chikwata chainzwa pfungwa dzevanhu kumatunhu eManicaland, Mashonaland Central, Mashonaland East neHarare vaJoshua Sako vaudza Studio 7 kuti vanhu vakawanda munyika vanoshushikana kuti zvinotora nguva kana munhu achida kusima mari sezvo achifamba kumapazi akawanda ehurumende uye zvichabatsira zvakanyanya kana bhiri rikave mutemo.
Nyaya dzekuti mainvestors chero maforeign investors ngavawanewo zvakafanana nezvinowanikwa nemalocal investors, nyaya dzeownership resources kutiwo chero mainvestors vachiuya vene veZimbabwe vanofanira kunge vachionekwa vainewo zvavanowana kubva pamaresources avo. Tisaona sekuti zvinhu zvinongobuda munyika zvichibenefita dzimwe nyika, asi zvenyaya yekuti nyika irida kufambira mberi, saka mitemo yedu ionekwe ichiita kuti vanhu vachipinda munyika muno vapinde vakasununguka kana vainvestor vazokwanisa kutora mari dzavo.
Vasako vanoti chasara kuti makomiti avo azeye zvakabuda misangano yese votura gwaro ravo kuparamende negurukota rezvemabhizimisi nemaindastry vamangaliso Ndlovu. VaNdlovu vanotarisirwawo kupinzawo zvimwe zvabva kuvanhu bhiri iri risati rapasiswa neparamende kuti rive mutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin.
Nengo dze Broad Alliance Against Sanctions dzasvitsa mazuva makumi manomwe nerimwe dzichiratidzira panze pemuzinda weAmerica muHarare, dzichiti dzichabva panzvimbo iyi kana America yabvisa zvirango zvayakatemera Zimbabwe. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Varatidziri ava vakatovaka misasa inosanganisira imba yekuzvibatsira nepekugesera. Mumwe wavo vavengesa imba yago, vanoti vakatosiya mabasa emaoko avaita kuti vazoratidza kunyunyuta kwavo. Vaimba yago vanoti kunyange hazvo mazuva awanda vachiratidzira hazvivadzoreri shure, nekuti vane tarisiro yekuti zvirango zveupfumi izvi zvichabviswa chete. Vaimba yago vatiwo kupindura kwedzimwe nyika dzakadai seChina dzichishoropodza zvirango izvi zvinovanyevenutsa mwoyo.
Chokwadi, tichiri panapa paamerican embassy nhau yedu ndiyo yatirikuendera mberi nayo, yekuti isusu masanctions anofanira kubviswa unconditional akaimposwa neamerica, endi tiri kutozvinzwisisa kuti karamba tiri panapa zvese zvichafamba zvakanaka. Tiri kuzviona mafambiro zviri kuita even kumanewspapers kwatinenge tichingoonawo dzimwe nyika dzakaita sana China nana India dziri kupindirawo panhau yekuti no, masanctions akaimposwa paZimbabwe they are illegal and should be removed and uplifted. It's now high time they should do so.
Amai Rasho Kamangira vanoti ivo vakabva kuMashonaland Central kuzobatana nevamwe. Amai Kamangira vanoti vanofungidzira kuti utungamiriri hwenyika huri kutadza kufamba zvakanaka nekuda kwekuvhiringidzwa kuri kuitwa upfumi nezvirango.
Tinongoti kuoma kubva kuoma kwakatanga kuita zvino. Masanctions akagara akatitsikirira isusu maZimbabweans. Saka tinotongoti kudhura kwakuita zvinhu, kuderera kwakuita ikonomi yedu, kusagadzikana kwakaita zvinhu muno munyika zvisina kumira zvakanaka, tinongozvibatanidza kuti masanctions atakatemerwa naAmerica. That's why we are here paAmerican Embassy. Takati isusu regai tinogara pamuzinda pavo, vakaona kutambudzika kwatiri kuita, vanokwanisa kunzwa tsitsi kuti dai tabvisa ma sanctions atakatemera nyika izvi.
Izvi zvatsigirwa namai Rosa Musonza vachitiwo zvirango izvi zviri kutadzisa makambani ari munyika kushanda zvakanaka. Amai Musonza avo vati vanobva kuchitungwiza vatsidza kuti havazobvi pamuzinda weAmerica zvirango zvisina kubviswa.
Chakandisunda kuti ndiwe pano na kuti ne 70 days tiri pano kuoma kweupenyu hwemuZimbabwe. MuZimbabwe maoma hamuna makambanizi ari kuvharwa nenhau yemasanctions. Mabasa hakuna. Saka chatiita kuti tigare pano 70 days inyaya kuti titi masanctions ngaabvi.
Panogezerwa nevaratidziri ava pakatosvinga mvura ine tsvina izvo zvinogona kuva njodzi kuutano hwavo. Mutauriri weAmerica muZimbabwe amai Stacy Lomba vanoti ikodzero yevana veZimbabwe yekuungana vachiratidzira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe cheMawarriors chasvika muNigeria umo chiine mutambo wekuedzana Simba nenyika iyi pamberi pemakundano e2019 Africa Cup of Nations. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Muraritsi weMawarriors Sunday Chidzambwa akasimuka nezuro nevatambi gumi nevasere akananga kuEgypt asi achidarika nekuStephen Keshi Stadium kuNigeria. Uko Zimbabwe ine mutambo wekuedzana maSimba nemaSuper Eagles mangwana. Mawarriors achasimuka muNigeria nemuvhuro achienda kuEgypt kure kuitirwa makwikwi eAfcon. Vasvika kuEgypt, vakomana veZimbabwe vachaedzana maSimba nechikwata cheTanzania sekutaura kwemutungamiri weZifa vaFelton Kamambo.
Ma assistant nemamwe maplayers anosvikawo joina the full team kuNigeria. Mutswa 9 then vozosumuka kuNigeria mutswa 10 vakuenda kuEgypt. But ndofunga tichazotamba zvedu etraining neTanzania.
Vakamambo vanoti vanotarisira Zimbabwe kuti ichakwanisa kuenderera mberi kuAfcon.
Vunoziva gepi riripo pakati pevanonzi vanogona vacho muAfrica nemateams anonzi madika akaita kunge isusu radzikira. Zvekuti AFCON yegore rino ndotarisira kuti munhu wese ane mukana wokuitora including us as Zimbabwe tine mukana wokutosvika kumafinals ikoko.
Chidzambwa akatakura vatambi vakaita saKnowledge Musona, Kama Billiard, Babilas Nakamba, Evans Rusike, Ovid Karuru, Tine Jadebe, Masha Omunetsi, Tino Kadewere, George Chigova, Tendai Darikwa, Alec Mdimu, avo vakaita kuti Zimbabwe ive pairi pamutambo weAfcon. Mungorori wemutambo wenhabvu vachawanda tafire nyika vanoti vane chivimbo chekuti chikwata ichi chichanoita mashiripiti sezvo vatambi vese vatamba vakabatana kwenguva refu.
Musona of course asi kunyatsotamba matambiro atichida Nakamba nyangwe akakona naona coach vake asi I think vari motivated enough. Saka vachatongo tamba vari motivated whether vangu vachitamba maclub kwao kana vasingatamba maclub kwao.
Munyori wezvemutambo wenhabvu Valiopold Munende vanotiwo vari kuona chikwata ichi chichienderera mberi sezvo vachizivana matambiro avo.
Chikwata ichi ndinoti ni chikwata chakasimba. Mukatarisa kuti iyoyi timu iyi ndo yakasvika apa pekuti iko zvino. Saka tinotarisira kuti chitamba ichi chikwata ichi chinokwanisa kukunda.
Zvichakadaro makundano eCastle Lager Premier Soccer League ari kuenderera mberi kunyange hazvo zvimwe zvikwata zvakaita seHerentals, Yada neFC Platinum zvine vatambi vari kuSouth Africa nechikwata chenyika cheMawarriors. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa kutyorwa kunonzi kuri kuitwa kodzero dzevanhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. sezvo nguva yedu yapera regaiti mbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu vashanu vari kupomerwa mhosva yekuronga zvekupidigura hurumende vapiwa nedare mukana wekubhadhara chiuru chemadhora emaRTGS pamunhu semari yechibatiso. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vanotarisira kuti nyika inenge yave nemari yayo gore rino risati rapera. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standikile Mhlanga munhau dzesindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 7 kuNhlangula 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba waphezulu we-High Court uvumele abahlanu abalwela ilungelo loluntu ababotshwe ngenyanga edluleyo besetheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende ukuthi bahlawule isibambiso sebheyo.
Iqiniso yokuthi asikhangelisiseni ukuthi amazwe wonke e-Afrika bale mali yabo, impahla abayilungisayo zilutshwana kule zethu. Kodwa-ke kuqakatheka ukuthi nxabe khona wemali ezakuza entsha befanele baqinise babophe ziqine ku-indastry.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi eleZimbabwe liza kuba le mali entsha lonyaka, umnyaka lo ungapheli, kambe lokho kungafezeka na? Kuhlelo Woza Friday kulivikisi lomculi wengoma zokholo uSehlaphi Mthombeni odabuka intaba zinduna okwamanje ecula eseHarare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umthethwandaba waphezulu oweHigh Court namhla uvumile isicelo sokukhulula ngemali yesibambiso yebail abahlanu abalwela ilungelo loluntu ababotshwe ngenyanga edluleyo besetheswa icala lokuzama ukugenqula umbuso kamongameli Mnangagwa. Abahlanu laba ngabanye babalwela ilungelo loluntu abayisikhombisa ababikwa baphatheka emhlanganweni kwele Maldives. Babalisa uFarirai Gumbonzwanda, uGamuchirai Makura, George Makoni, Frank Nyasha Mpahlo, Lotatenda Mombeyarara. Umahluli uthi akulazizathu eziqinileyo ezokuthi beqhubeke bevalelwe entolongweni bengakhululwa. Kufanele behlawule amadola ayinkulungwane munye ngamunye, bayezibika emapholiseni insuku zonke, behlale emakhelini abawaphe umthethwandaba njalo bengaphazamisi ukuphenywa kwalolu daba. Igqwetha leZimbabwe Lawyers for Human Rights uMnumzana Jeremiah Bhamu uchasisa ukuthi kungani unkosazana Sithabile Tewa lo Rethanya Mupinga ababotshwa ngemva kwabanye babo bengaphiwanga imvumo yokukhululwa namuhla ngebail.
The other two will have their bail application determined on Monday. It was filed separately since they were arrested subsequently. They will be headed the same court but before a different judge.
Uthi bazakwaziswa ngomvulo ukuthi bayakhululwa na kumbe hayi ngebail phambi komunye umahluli. Ukubotshwa kwalaba kwathukuthelisa iningi labalwela ilungelo loluntu lamanye amazwe abethula imbiko ehlukeneyo besithi uhulumende weZimbabwe wephula ilungelo loluntu.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku-13860 kHz.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi kusiyaphela umnyaka kuza kuba sekule mali entsha eZimbabwe. Ukhulume lokhu namhla embuthanweni wokuhlanza idolobho leHarare eSouthley. Umnanga kwa utenga kungasa songu lwanga limali einye ya kwa manya amazwe iyabe ingasa tengi luto ngapandle kukuti itengi so ibe imali ye Zimbabwe. Ine ngiliasola lili nyatelo njalo ingwete kweze mnoto ziti ngabe ilizwe liyasebenzisa imali yohlobo lwamarand e South Africa ngoba enye imali izakuwa isisindo igcine ingasa tengi luto. UChris Kande weStudio 7 uxoxele enye yalezi ngcwethi ecubungula izomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya. Waqala ngokumbuza ukuthi wamukele njani lumbiko wokusungula imali entsha.
Ya, lami ngizengisethula ngoba babevele bengabantu ababethi akula mali ezangina kathesi nxa ibhondi le yisura izokhelo semza lonto kusemza wonke. Kodwa mbona ngathi sesethuka okwenzakalayo kubhonde emsikeni omnyama. So kuqakathekile ukuthi bathathe yoni address yokuthi kufanele kube le mali eyodwa kumbe bagcina yona i-US dollar kumbe baba le imali ngoba kungaba lokho kuxotshana kuyagcina vele imali engela ephephukayo amabhondi esephambaniseka. Kuyinto enhle mfowethu ukuthi ilizwe libe le mali yayo. Sizabona phambili ukuthi impahla ezilungiswayo labantu abagcina imali yakhona e-Reserve Bank baziphethe yini ngoba yikho kuphambanisa khonokho.
Nxa kungaba le mali yeZimbabwe entsha ingagcina isuswa o-zero ngenxa yokuswela isisindo njengalokho okwake kwayenzakala.
Ye, iqiniso ukuthi asikhangelisiseni ukuthi amazwe wonke e-Africa bale mali yabo. Impahla abayilungisayo zilutshwana kule zethu. Kodwa ye, kuqakatheke ukuthi nxa bekhona imali ezakuza entsha, kufanele baqinise babophe ziqine ku-industry ukwenzela ukuthi impahla zibe khona. Ukusinda kwemali eyalapha kuya ukuthi yona i-Reserve Bank, ibhenki enkulu, uGono wayedinga imali ezanokuclear esithi yi-senorate ngesikhiwa. Nxa lo ubaba khona lo uDr Mangula eziphethe engumuntu ole-discipline ehambelana le mpahla ezikhona elizweni lo mnotho welizwe, imali yakhona kayihluphe ukuthi ibanjwe ukuhilungisiswe. Sikhole ukuthi udokotela uMthuli Ncube professor layo uzabe khona encedisa kodwa yi-risk kodwa akwenziwe.
Manje ngokubona kwakho bathembeni?
Yabona fowethu akula mali ehlala ilesi sindo esiqinileyo. Singaze sikhangelisise abantu irandi ihlala liphetshulwa yi-US dollar kodwa okhona ukuthi abanikazi bemali amabhenki ama-commercial banks, i-Reserve Bank, lathi thina oZulu sifanele sibe le confidence ekusebenziseni kwemali yakhona. Yikho i-Reserve Bank eba le monetary policy bafanele babe le discipline ukuthiwa kube inflation targeting e-South Africa. Umsebenzi we-Reserve Bank wokukhangelisisa ukuthi imali yakhona kayehli kakhulu.
Lo mnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezomnotho bexoxa icingweni lo Chris Kande weStudio 7 eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Abenhlanganiso ye Broad Alliance Against Sanctions bathi lokho behlala bucwadlana leguma helile esigodlo samahofisi omeli wemelika eZimbabwe njengendlela yokutshengisela ngenjongo yokufuqa uhulumende walelo lizwe ukuthi ethule izijeziso zomnotho ayezethesa inkokheli yebandla lezanu PF eziyingxenye kahulumende weZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abakumkhankaso wokususwa kwezijeziso ezabekelwa enye inkokheli yezanupf ekuhulumende kanye namankampani zenza lokhu ngomculo emumethe imbiko ehaya lokho. Omunye walaba bantu ngumnumzana Vengesai Imbayago. Kwasekelwa yisikhulumeli salaba bantu unkosazana Salingoni.
Izidera le esayifakelwa iAmerika sifananisa le-cyclone idai esike sahlangana layo. Yikho libona abantwana bethwele amabhana amaningi ebhalwe man-made cyclone Zidera ngoba izidera le isilethe inhlupho eziningi elizweni lethu. Ama-sanctions laselethe inhlupho eziningi, izimfa eziningi, imikhuhlane eminingi lokunye okuningi osekulethwe yilawa ama-sanctions. So sithina njengabantwana beZimbabwe ubuyani kini ngobune ngibenu. Libuye lizobamba nalathi sitshengisele ukuthi ama-sanctions ekhitshwe ukuthi mina lawe sikwanise ukuhlala kuhle elizweni lethu.
Ulandisa phezu kwenyathelo asebezolithatha kuyo nale iviki esingena kiyo.
Sikhuluma kanje silungiselele ukuthi iviki le esingena kiyo sizabanika abe America ipetition ebesiyibhala kusukela ngelanga lokuqala sibuye ukuzohlala lapha e-American Embassy. Ipetition le esikhangelele ukuthi izangezelela amathuba ethu okuthi sibe sikhuluma labo sisizwa i-feedback eyokuthi kusukisela siqalisa ukukhuluma labo indaba yethu isifike ngaphi njalo iya ngaphi njalo bathini ngokukhipha ama-sanctions kodwa sithi asibuyeli endlini beze bekhiphe ama-sanctions.
Umnumzana Thabiso Mthethwa uthi akaboni ukuba leli nyathelo lizosiza ekuthini baguqule umbono wabo abemelika.
Sike sabona ngenyanga ezidlulileyo kulabanye ababhadalwa inkulungwane zamadola ukuthi bancedise ngendaba zama-sanctions, kodwa asikezi ukuthi kulento ehlukeneyo. So amboni ukuthi ukulala lokuhlala phandle kwele melika loba kuqanda kanjani, loba kuchisa kanjani, loba izulu liyana, yinto engenza abantu abemelika batshintshe umbono wabo ngendaba zama-sanctions.
Umnumzana Jonathan Mathe uthi lanxa kulinyathelo elincomekayo elithethwe ngabebhazi lokukhankasela ukususwa kwezijeziso zenotho akaboni kufezeka nxa eleZimbabwe lingaguqulanga okwabangela ukuba khona kwazo.
Kodwa ukubona kwami ikusiza ukuchitha isikhathi ngoba i-America inama-conditions awo efunayo enziwe lapha eZimbabwe ukuze ama-sanctions asuswe. Njengokuthi umbuso lo ube ngotshintshileyo nothi lo khona wathesa wenza into wenza umathanda nje. So i-America loba ungayithini yona ithi yona wenzeni ukuze sitshintshe ukuze kubonakale. So mbona ngani bazawa-waste ixesha loba nje sibabonga ngokuthi bayazama.
Omunye wabaphatheke kumikhankaso yokulondolozwa kwelungelo loluntu lombuso wentando kaZulu umnumzana Charles Nyoni uthi ukwenza kwabebhazi kuveza obala ukuba besesekhona abalokhe bengazwisisi ukuba uhulumende wakwele Melika usebenza njani.
Lokhu nje kusitshengisa nje kusegcekeni ukuthi ukuthi uhulumende wase-America usebenza njani njalo indaba yama-sanction isebenza njani ngabakwazi njalo ngabakuzwisise ngoba ukuyakhempa ngase-embassy akungeke kwasiza lutho nje.
Iziphathamandla zehofisini yommeli weMelika eZimbabwe zithi ziyakwazi ukuba bakhona abatshengisela ngale indlela duzane labo. Abamazwe abalisayele China, South Africa, India lamanye bahlezi bekhankasela ukususwa kwalezi zijeziso ezabekelwa inkokheli yeZANU-PF ekuhulumende lamankampani akhe. Kodwa ele Melika liqina ke lokuthi ma kuqalwe kulungisiswe okwavela kwabangela ukubekwa kwazo okubalisa ukulondolozwa kwelungelo loluntu kanye lokuhlonitshwa kwempahla kaZulu ezetheswa ele Zimbabwe phansi komnotho oweZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act of 2001 ZEDERA. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Uhlelo Live Talk lamuhla sizanika ithuba linabalaleli bethu lokuthi litsho imbono yenu ngokwenzakala elizweni okuphathelane lezomnotho, okwephula kwelungelo loluntu, lezombusazwe. Ningasithumela i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abeqembu labamhlophe abahlala kwele South Africa abazibiza ngokuthi ngama-Suidlanders bezithi ngamakholwa esiKristu bathi lelo lize lisengozini yokuqhamuka kwempi phakathi kwabamhlophe labensundu. Lanxa kodlule iminyaka engamachumi amabili lelo lizwe lathola uzibuse embusweni wamabhunu, abakahulumende weSouth Africa bathi abamhlophe laba lokhe bele ngqondo yayizolo akulambi enjalo engaqhamuka. Inhloko kahulumende yakwele Bhilithani unkosakazi Theresa May wehlule esikhundleni sokuba ngumkhokheli webandla le-Conservative Party namhla ukhetho lokudinga ozathatha isikhundla sakhe kuzaqala ngeviki ezayo. uMay uzaqhubeka inhloko kahulumende kuze kukhethe lo azadedela kuye. Kulomcimbi wokuveza inkosi yamaNdebele umnumzana Bolelani Lobhengula Khumalo kwele South Africa ngomgqibelo enkundleni yeBerea Park. Ukuzabe kudliwa njalo kunathwa utshwala besintu emcimbini lo. UChris Kande weStudio 7 uxoxe lomunye wabaqoqela umcimbi, umnumzana Sidumo Nyandeni Sikhosana, othi bakubone kubalulekile ukuthi bayiveze eBerea inkosi ngoba yikho okulezizalwane zeZimbabwe eziningi, ikakhulu abasakhulayo.
Lo mkhosi lo uzokwenzelwa lapha eGoli eBerea Park. Igama layo lenkundla yaziwa ngokuthi Alec Goshen Park, kodwa-ke idume ngolokuthi iBerea Park. Sibone kufanele ukuthi siyenzeke lapho ngoba isizwe esiningi esikamthwakazi sibulele elaseHebrew, Berea nakuboyiveli lapha. Sikunanzelele ukuthi isizwe senkosi ikakhulu intsha ingapha kwele South Africa. Ingakho siye sananzelela ukuthi inkosi uma ngabe ibiza imbizo yayo ayibi nje lapha ukwenzela ukuthi ithole isikhathi sokuhlangana nesizwe. Ngoba nje ubukhosi bakithi buyaqala emva kweminyaka engamelikhulu lamashumi amabili nanhlanu wachitheka uchithwa abamhlophe eBritish South Africa Company laphana ngo-1893. Sibone kubalulekile ukuthi inkosi izohlangana nesizwe sayo ukuze isizwe sikhulume izikhalo zaso enkosini, lenkosi nayo ikhulume izinhlelo zayo enazo ngesizwe. Itshele isizwe kube khona ukuhlangana okukhona okufaka okudingekayo ngoba isizwe siqhelelane nalapho esibuya khona. So sikubona kubalulekile kakhulu ukuthi inkosi ayisondele esizweni sibe yazi mathupha.
Manje linxusile na iziphathamandla zikahulumende wakwele South Africa na?
Akade sigxile kubo ngabamasiko ikakhulu. Sinxusile amakhosi asemaNdebeleni ngasempumalanga nabanye esibaziyo abamasiko esisondelane nabo kakhulu. Sibanxusile ukuthi bezothamela lo mcimbi wenkosi lo. Esinethemba lokuthi nabanye zakwethu esisebenzisana nabo kwezamasiko nabo bazokube khona bezothamela lo mcimbi okuzoba umcimbi ozoba ingqophamlando esizweni sethu sonke kwelikamthwakazi nalapha e-South Africa. Kumqoka kakhulu ukuthi uma ngabe sigqiselela amasiko sibheke yonke imikhakha yezinto ezazisenziwa kwasendulo. Ngiyacela ukuthi sazise isizwe ukuthi lo mcimbi wamasiko sicela ukuthi isizwe sivunule bezavela phambi kwesilo bevunule. Amaqembu ezepolitiki siyacela ukuthi batshele amalunga abo ukuthi angagqoke izimpahla zepolitiki, bagqoke izinto zesintu ngoba inkosi ngeyesizwe sonke.
Lo mnumzana Sidumo Nyandeni Sikhosana, omunye wabaqoqe umcimbi wokuveza inkosi uBolelani Lobhengula Khumalo, ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseSoweto kwele South Africa. Iqembu lomdlalo wenguqu eleHighlanders lizadibana leleyada kusasa ngomgqibelo, kodwa abaqeqeshi balo bona sebevele sebecabanga ngomdlalo wabo leqembu leDynamos kuviki yetshumi lambili yesigaba seCastle Lake Premier Soccer League. Intathe zindaba ithe zemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentathelo zindaba zemidlalo, umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthe kulabadlali bakhe asebatshengiswa ikhasi elilombala olithanga kabili emidlalweni eseyadlulayo, njalo labo abalakho ukubaphumuza bengaphatheki emidlalweni wabo leqembu leyada. UNdlovu uthe lokhu baza kwenza ngoba befuna laba badlali ukuba babe yingxenye yeqembu labo mhla bedlala leqembu leDynamos.
Akusikho ukuthi iqembu leyada siyalidelela, kodwa lani liyakwazi ukuqakatheka komdlalo wethu leqembu leDynamos. Kulisiko kumele silandele ukuba umdlalo wethu leqembu leDynamos uvusa amadlabuzane, yikho-ke kumele iqembu lethu libe liqinisaka ngalolo suku.
abadlali abalakho ukuphunyuzwa ngumadinda labasekeli bakhe ngabagoqela umgadli uPrince Dube kanye labadlali benkabeni yenkundla uNqobisi Jamazuka kanye loAdrian Sila. Kweminye imidlalo ezadlala kusasa ngomgqibelo, iqembu leRentals lizemukela eCape United ngaseNational Sports Stadium, iqembu leChicken Indies adlala leHarare City ngaseLovewe, iqembu lezePC Caribbeans lizadibana neleChapungu ngaseNyamunga, kuthi iqembu leNkezi Platinum Stars lizanqikelana leFC Platinum ngaseBaobab. Ngensonto iqembu leTail 1 lizemukela leBlack Rhinos ngaseLovewe, iqembu leWange lizadlala leTriangle ngaseColliery, iqembu leMshowane Stars lizadibana leBulawayo Chiefs ngaseNational Sports Stadium, kuthi iqembu leDynamos lizadlala leManyika Diamonds ngaseRovaro. Premier Soccer League isikhuphe umbiko wazisa abalandeli bomdlalo wenguqu ngokukhwezwa kwemali osokungenwa ngayo enkundleni. Labo abafuna ukuhlala lapho kungela mthunzi khona kumele behlukane lamadola alitshumi yawohlobo lwe-RTGS. Labo abafuna ukuhlala ku-VIP kumele behlukane lamatshumi amabili amadola ohlobo lwe-RTGS, ikanti labo abafuna ukuhlala lapho kuhlala khona ingamla ku-VVIP kumele bayehlukane lamadola angamatshumi amahlanu awohlobo lwe-RTGS. Kolunye udaba olumalana lomdlalo wenguqu, iqembu elimela ilizwe leZimbabwe elaziwa kakhulu ngegama elithi Warriors lizaphatheka kumdlalo emibili kusasa, njengoba kule qembu elizadlala umdlalo wokuzwana amandla leNigeria khona lekweleNigeria, kuthi elinye iqembu lizadlala umdlalo wokudinga iqembu elizaphutsha lisendaweni yesithathu kumncintiswano walonyaka weCOSAFA oqhutshelwa elizweni laseSouth Africa. Iqembu elizadlala leNigeria libunjwa ngabadlali abamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano wokudinga intshantshu yezwekazi laseAfrica ozaqhutshelwa elizweni laseGibhithe. Kuqembu elizadlala kusasa kwele South Africa kulabadlali abane ababalisa uThabani Kamsoko, uElvis Chipezese, uThafazo Kutinyu kanye loRonald Fumbidai abazalandela labo baseNigeria, lapho iqembu leZimbabwe lizaqhubeka khona lisenza amalungiselelo alo phambilini kokuba libhekise amabombo kwele Gibhithe. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling.
Uhlelo Woza Friday kuliviki silomculi wengoma zokholo uSehlaphi Mthombeni odabuka entaba zinduna okwamanje ecula eseHarare. Asizweni exoxa lo Ezra Chisa Sibanda weStudio 7.
USehlaphi ngumculi osedume kakhulu ngokuhlabela imidumo yengoma ezijeneyo. Namhlanje ngixoxa laye sigxile kwezokholo.
Ngazalelwa kobulawayo emanqeleni entaba zinduna. Ngafunda iprimary yami entaba zinduna. Ngasuka ngayeshuruku ngaya funda isekondari yami khona ngale ekushinga high school. Ngaphenduka ngaye uBulawayo ngaya ngisiyakwenza amanye amakhosi zengangiwenza khona ngale.
Wasuka edolobheni lakoBulawayo wathuthela eHarare efuna ukuthola amathuba okuba ngumculi kwezinga eliphezulu.
Ngaqala ezokuhlabela ngo-2002 ngiyi-backing vocalist kaJakata. Ngasuka ngo-2004 ngasebenza lo Bishop Olajuwo, ngazosebenza lo Wigman Mthanga, ngasebenza lo Chase Skuza, ngasebenza njalo lo Mkoma Josephati. So manje kuvideo yakhe ekuthiwa nguMagi Mkaranga, ngingumagi Mkaranga. Ngo-2010 ikho lapho ngakhipha khona i-album lami ekuthiwa Nzira Yangu Indlela Yami.
Na abalodumo abamenza waba lomdlandla ukuhlabela utsho uMamthombeni.
Ngangithanda imiculo ekaSekurile naJakata, lobabu Charamba, lobabu Thuku, losisi Christabel yibo abantu abangenza ngathakazelela ukuhlabela nami ukuthi nami ngikwanise ukuzimela ngingedwa.
Njengoba isikhathi sesidlule ngumangoye, ilizwi ongalithela kubalaleli bethu labanye abaculi ongakahambi wesehlaphi.
Ngicela ukutshela abanye bami abayenza imusic ukuthi ungadeli, qinisela, nxa uletalenti lakho lisebenzise njengobana uNkulunkulu uzakuphathisa. Abafunayo ukuthola imusic yami bayayithola eGrama Records, Diamond Music, laku-YouTube. Labanye nje ababa befuna ukungifonela bakwanisa ukungifonela ku 0775495610.
Kusehlaphi uthi loba kunzima kangakanani qinisela kuzaluma. Ngesukuhlelo Woza Woza Friday silo sehlaphi mthombeni ocula ingoma zomdumo wokholo. Impela sonto eluluju kini lonke igabramongi eza Jesus Banda lisale.
loge ubungumculo ga usehlaphi Mthombeni odabuka emanxeleni entabazinduna kodwa icula eseyarare simuzwa ke kuhlelo Woza Friday silo Ezra Chisa Sibanda we Studio 7. Ayike isikhathi savumi ukuba siqhubeke sisonke olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona apha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.